Tingaitika, atingati singa usino kati ya maza, tuta sawa edu politiki tumama Amerika kuti kugarapa chizimbo uneta singe waka kwereta. Bati isakaitika nezuro, it's something chesat chambo itika muisti ya Amerika kuti speaker home congress. Ano biswa, ene mamu ebatu rake, asa tambo to tanga kao, tafata to teza temi yake.
Izizino revei muunya ya ze matonge ruenye kazi munoma Amerika, tishona kuti parizino vanga variku utaura iwo panyaya ye mari inoshandiswa kufambisa zvino muhurumende.
Ya, zvatikuona izvi tingati tinobva pa yatingati polarization kana kuti makakatanwa anenge achiitika pakati pema Democrats nema Republicans. Ende panguva pfupi yaona yatachiona zvekare kuti imo mubato rema Republicans manga mune makakatanwa zvekare nenyaya dzekuti iyo bhiri rinoona kuti hurumende yaendera mberi kutofa wafanza fe. Kava makati hapa wakazobatwa vachinzi vanga vachishanda nema Republic nema Democrat kuti izviende mberi. Ende ivo nematauriro avo vanozviti ivo ndo vakatozo acta semunhu mukuru panyaya iyi, vakaona kuti government isa shut it down nenyaya yekuti vanhu varikutadza kuwirana panyaya yebudget iyi. Zvichiita senge vava makati vanogona varivo vangozowanikwa vari kurimwe side, atingati ndovangozoitwa example yongoti vazobviswa, but ivo ma intentions avo panyaya iyi anga kanaka chose.
Pane zvingadzidzwo here neZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Ya, zviripo zvingadzidzwe nokuti apa tikuona kuti speaker ngaruye maRepublicans ma Republicans ndo vane majority imo mucongress but tikuona kuti kana munhu akaenda ikokoko akada kuita senge akushandawo nerimwe divi masystems emuno muAmerica anobvumira kuti munhu yeye abvise kachigaro. Izvi zvinova zviri zvinhu zvokuti kana tichitasawo kuZimbabwe uku zvinhu zvokuva kuti iwo makati maactora vakaita vaiacta vachiti vari kuti best interest yenyika but not yepolitical party. Zvinova zviri zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo kuti kana taita tine vatungamiri vari kuZimbabwe vanotarisawo zvido zvenyika vasinganyanyotasawo kuti vari kubva nekupi kana kuti ndiwe zvanopi here kana kuti ndiwe people vachitasawo kuti zvido zvenyika zvofamba sei. Tinoona sekunge yatingati democracy inoita thrive kana kuti inoumbiridzwa. Zvinozoona kuti vanhu vakawanda vanokwanisa kuva vachiquestiona mainstitutions and mainstitutions achizosimba zvakare nekuti iko zvino dangwa makati vabva hurumende iri ngofunctiona congress ichingoriko and iko zvino pari kutaurwa kuti paelecto mumunhu.